Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetshulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera chivabvu 30, 2020. Makateerera ku Studio 7. Ndepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoizvi muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakadzivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakwira kusvika pazana nemakumi matanhatu asi uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichadzivisa zvayawana. Imwe nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe nezvematongerwo enyika yoyambira kuti mutambo wenjuga wava kuremera MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa zvichitevera mutongo wanezuro wakaturwa na vatawanda chitapi. Sangano revarimi rotambira mitengo mitsva yechibage asi richiti harisi kufara nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu zuva nezuva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakadzivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira kusvika pazana nemakumi matanhatu asi uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Bazi rezveutano rakazivisa manheru apfuura kuti vanhu vakaongororwa nezuro vaive zviuru zviviri nemazana manomwe ane makumi matanhatu nematanhatu kana kuti 2766 uye vakaongororwa kusvika nezuro vava zviuru makumi mana nezvitanhatu nemazana matanhatu ane gumi nevatatu kana kuti 46,613. Vanhu vapona kubva muchirwere ichi vava makumi masere nevapfumbamwe uye vashaya vachiri vana. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika pamamiriyoni mashanu nemazana mapfumbamwe nemakumi mashanu ezviuru kana kuti vadarika 5,950,000 kuchitiwo vafa vadarika pazviuru zana mazana matatu nemakumi matanhatu ane vashanu kana kuti izvo 365,000. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reHuman Rights kuChamhembe kweAfrica vaDeva Mavhinga vanoti mutongo wakapiwa nezuro navatawanda chitapi unopa mukana bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa kugara pasi nevatsigiro varo porongwa matano ekutora. VaMavhinga vanoti zvakakosha kuti bato ravachamisa ritore nzira isingarambe ichiridzosera kumatare vachiti pamutemo zviri kuitika kumatare ndizvo zvinonzi njuga yadya mugwandi.
Mutongo wavachitapi pamusoro pematakatanwa ari musangano weMDC unoreva kuti njuga dzava kurema. Unoreva iwo kuti vahwende nevamwe vavakanzi havakwanise kumira pamberi pematare edzimhosva nekuti MDC Alliance harisi bato nechimiro charo rega zvekuti ringamire pamberi pematare edzimhosva. Izvi zvoreva kuti dare raiona kuti muzvare kupe nevamwe vavo vakadzora kubva kuparamende vahwende vakaonekwa sekuti vane mvumo kana kodzero yekudaro.
VaMavhinga, takanzwa mutauriri weMDC yavachamisa nezuro muzvare Fadzai Mahere vachiti ivo havanei nemutongo uyu asi kuti simba rehove riri mumvura, tichitaura mashoko avakaburitsa. Nokudaro vachadzokera kuvanhu, munoona sei mashoko akadai achibva kumunhu ari mutauriri webato zvakare ari gweta?
Mashoko amuzvare Fadzai Mahere zviro kwazvo kuti sebato vanofanira kuenda kuvatsigiri kana kuti kunhengo dzavo kunonzwa kuti zvazvadai chii chingaitwe. Zviro kwazvo izvo zvinofanira kuti zviitwe nekuti kana basika wako makata pavari apa zino daku pana mazano kukanya urangana saka nye kupana mazano nye kutwakita twakuzo mukatime nengo zavo yaka kusha asio zvakare zino reva kuti ngapa vene kwe kuti kana matare ezimosha asiri yu achange achitaura zvinonzwika kumapato ezvematongerwo enyika kureva kuti gwara rekupota vachienda kumatare ezimosva igwara rine tsarukano here kana kuti kwete uyoyu mubvunzo unofanira kuti upindurwe nemusangano nenzira yakajeka nekuti hazvinaki kuti vanhu vaite bope rekuti handei kumatare ezimosva tinoyananiswa kana kugadziriswa nyaya dzedu asi edzezvo pochizonzi aiwa hatifungi kuti matare ezimosva akamira pachokwadi samutongi gava maenzanise kana pachinge paine kugunumuna azvioneke kuti saka tichazoveiko vanhu vanofanira kuti vaende kupi ndeipi nzira inobudisa chokwadi chinogamisirwa nemunhu wese kana isiri matare ezimosva.
Iwo mutongo uyu wakapiwa na Justice Chitapi nezuro unorevei kuna vachamisa mbune
changa chiripo ndechekuti pane vashoma ndinonasi kuti vanosanganisa vahwende vanga vachida kuti vataure nyaya yekuti vamiririri muparamendi yezimbabwe themtc alliance havafaniri kudzoswa kana kubuditswa kana kumiswa basa neutungamiri hwamuzvare kupe kana vamunzora kana vakomichi izvi zvakarambwa navachitapi ati havana mukana wekuti vateerere vahwende nekuti vanoona kuti vahwende havana vashora vakamiririra ndozvakataurwa saka zvoreva kuti panyaya yechimiro chemusangano wemdc alliance vava kuda kuti pachiva nechikamu chakajeka chinotaridza kuti bato iri kuti risvike pakuti rigamuchirwe rizivikanwe kuti rakamira rakadai vachamisa vachatorana danho ripi vachaenda here kucongress katarwa nesupreme court kana kuti vachati aiwa izvi tava kusiyana nazvo tava kutanga patsva kuti zvichida kwatova nerimwe bato risiri mdc alliance zvese izvi zvingatongozivikanwa kana pachinge paitwa tsvakurudzo iyoyo nhengo dzemusangano wavo dzapa pfungwa dzadzo kuti zvoitwa sei asi chiripo ndechekuti zvinofanira kuti zviitwe nechimbi chimbi nekuti iko zvino tsoro dzekumatare ezimhosva yangove tamba tamba chitembo muswe ndakabata
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano rehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadheva mavhinga vachitaura vari parunhare vari kubritain. Sangano rezimbabwe farmers union rinoti riri kutambira nemufaro mitengo yakaiswa yechibage yakatarwa nehurumende svondo rino. Dare remagurukota rakawedzera mutengo wechibage nezvikamu makumi matatu kubva muzana uchisvika pazviuru gumi nezvitanhatu nemakumi maviri nemadhora masere patani kana kuti 16,028 zimbabwe dollars patani imwe chete. Asi mukuru wezimbabwe farmers union vapaul zakaria vanoti kunyange hazvo vari kufara nemutongo mutsva uyu varimi vari kushushikana zvikuru nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu mazuva ose.
Munguva yakaita seya tiri munyika yedu yezimbabwe tichitarisana nenyaya dzezveupfumi takatarisa kumari financial issues tingati tiri munguva yakatiomei asi tichitarisa nyaya yaitika yekuti hurumende iri kuramba ichidzoka ichitarisa kuti mari iri kupiwa vanhu patani rega rega rechibage kana kuti tani rega rega remasmall grains irambe iine vhadhu iine ukoshi hwayo vachidzoka vachiwedzera zvichienderana neku kusumuka kuri kuita marets tingati chingava chinhu chakanaka kuti vari kuongorora izvozvo uyewo zvekare kuti kupa maback pay chinhu chakanaka zvikuru tichitarisa value yemari iyoyo tiri kuona kuti iri kuenda iri pamusoro peatingati maprice ekunze ari kutenderera ari pa average 300 ye less than $300 apa US dollars apa tikadzoka tichitarisa zvikare value chaona kuti ndo iri kutariswa nehurumende yeZimbabwe kuti vanhu vasashaiwa value yavo uye chakunyanyisisa kunaka ndechekuti vakanga vatengesa mumwedzi unowapfuura vari kuwana mapack pay avo kureva kuti tiri kutsvaka ningi value yakanaka asi chikuru chingada kuti chiitike zvikurukuru kuitira kuti varimi vagone kuronga maplani anoenda mberi ndechekuti dai tatagona kudzikamisa musika wezvemari kuitira kuti mari ive nevalue inozikanwa isaramba ichiti nhasi yakwira mutengo wezvinhu zvose wakwira ipapo ndo panoda kugadziriswa yatinoti currency stabilization
muri kumbotaura here nereserve bank vazakariya pamusoro penyaya yecurrency yamuri kunyunyuta nayo iyi
hongu pane hurukuro dzakawanda dzinoitika tine nzvimbo dzatinosangana uye pane zvatinonyorerana tichitaura nekutsutsumwa tichiti dai apa pagadziriswa apa dai pagadziriswa pane mukana wakadaro zvikuru kuru uye reserve bank yedu yenyika ino vanotumirawo nhume dzavo dzichiuya dzichinzwa zviri kunetsa varimi saka tine saiko zvino kune dambudziko rakafanana nekutengeswa kwefodya kwokuti 50% yemari inouya ichiiswa ari maus dollar muakaunti yomunhu then 50% yochinjwa nereti iripo yegovernment ye-2425 iyoyo tatsutsumwa zvikuru nayo tikatorakidzisa kuti kana vhiki rimwe chete rikapfuurira mberi tichidaro kureva kuti murimi ari kungoremera pasina saka tei tichida kuti izvozvo zvirambe zvigadziriswa saka mukana uripo uye tiri kukurukurirana nebhanga guru renyika
iro goo regore rino rakamira sei vazakariya
zvatinowanzoita panyaya yegoo tinotarisira isusu kuti kunge kuine aya tinoti malivestock crops and livestock assessment mareports iwayo anotungamirirwa kana kuti basa rekutsvaka kuti tawana goo rakakura zvakadi anotungamirirwa neministry yelands and agriculture saka isusu tinenge tiri more maofficers edu anobatawo achishanda pamwe chete nehurumende kuti tizive izvozvo asi pari zvino hatisati tava nefiga hakuna tava nefiga rekuti tamira takadi uwandu hwezvakarimwa ungasvika pamatani mangani
mukuru weZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vachitaura vari parunhare vari muHarare mutambi akambotambira zvikwata zvemasvingo United, Amazulu, Dynamos nezvimwe Lloyd Sasha anoti vatambi venhabvu havafanirwe kukanganwa kukosha kwedzidzo senzira yekugadzirira upenyu hwavo hweramangwana kana zvenhabvu zvichinge zvapera Michael Kariati anoti panyaya inotevera
Sasha uyo ave mudzidzisi pane chimwe chikoro muHarare anoti vatambi venhabvu vanofarira kuziva kuti upenyu hwavo hausi munhabvu chete sezvo nhabvu ichitambwa kwenguva pfupi vachizove neumwe upenyu varegedza mutambo uyu Sasha anoti dzidzo yechikoro yakakosha kumutambi wenhabvu kuitira kuti azove nechekuita mangwana zvenhabvu zvapera sezvaari kuita iye
chikoro chinhu chakakosha zvikuru mukurarama kwemunhu wese kungave uchitamba nhabvu uchitamba mune zvese mose umu munoda chikoro mushure mekuona izvi ndakaona zvakakodzera kuenderera mberi nazvo nhabvu munhu unotamba nenguva pfupi uye kazhinji kana waregedza vanhu vanokanganwa nezvako kozi unogona kukuvara unogona kurwara vanhu vanobva vakanganwa nezvako vanongokuda kana uchinge uchitamba panguva iyi unenge wava nemhuri unoda kudya kupfeka uye kuendawo kuchikoro hapana munhu angakuitira zvose izvi saka unofanirwa kuva unozviitira wega
vatambi vakawanda vakaregedza nhabvu vari kutambura uyezve vakagara mudzimba vasina chekuita nemhaka yekushaya dzidzo yepamusoro Sasa anoti kunyange munhandare chaimo munodawo kachikoro kuitira kuti mutambi anzwisise zvinodiwa pamwe nekubudirira
Mukitambawo nhabvu kana mitambo yakasiyana siyana munhu anofanirwa kuva aine dzidzo kuteerera zvinenge zvitaurwa nemakochizi uye kukurumidza kufunga kuti apo waunenge wakamagara naye unofanirwa kukurumidza kumufungira kuti ari kuita zvipi. Vatambi vanotarisirwa kuti vave vamwe kuti vabudirire kuti vanofanirwa kuva mumwe muchishanda pamwe chete. Saka izvi zvese izvi zvinoda dzidzo yokuziva kuti mukashanda mese pamwe chete munobudirira.
Asi Hlahla uyo akambotambira zvekare Shabani Mine ne Shooting Stars anoti nhabvu yakamupa upenyu hwainakidza kusanganisira kukwira ndege izvo aingorota nezvazvo chete achiri mudiki.
Zvakanyanya kundifadza mukutamba bhora kufamba nendege pasina mari yauri kubvira. Kubva pandakarega nhabvu handina musi umwe wandakazombofamba nendege nokuti handikwanisi kubhadhara tiketi ndega nekuoma kwakaita nyika. Ndoda kutendawo Dynamos setimu yakatangawo ndikwidza ndege ndichiri mwana mudiki. Ndakafara zvikuru kubva muno muHarare kuenda kuBulawayo nokudzoka. Tine vatambi vakaita sana Pasuwa naTaya Murewa nana Peter Fano.
Hlahla anoti vamwe vatambi vemazuva ano vari kutadziswa kuenderera mberi nenhabvu pamwe nekuita mari nemhaka yekutora zvinodhaka nezvimwewo zvakadaro.
Vatambi vazhinji havana shungu mazuva ano. Vazhinji vari kuwanza zvinodhaka izvo zvinoita kuti matambiro avo adzikire chose, izvo zvinovatadzisa kuzotamba kunze kwenyika kunobhadhara zvakanaka.
Hlahla akaregedza zvenhabvu muna 2010 mushure mekupinda munhandare kwemakore gumi nemanomwe achitambira zvekare zvikwata zvakaita seMasvingo United neBotswana Meat Commission. Asi anoti ave kuita basa rekusimudzira vechidiki achishanda nevamwe kutsvaga tarenda kumaruwa. Vamwe vatambi venhabvu vakaita zvidzidzo zvepayunivhesiti vanosanganisira Tauya Murewa uyo akambotambira Dynamo, Arnold Tsunga uyo akambotambira Tanganda, Nigel Lemming uyo akambotambira Arcadia United nevamwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chatinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinoda kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mfanganya huye ndiri muWashington uko tiri kutepfenyura tiri kumba. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari muCanada anova iye Gwenyambira, anonyora zvakare mabhuku uyezve anoita zvinhu zvakawanda munyika iyi, anova iye chizvarwa cheZimbabwe. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti zvii zvavari kuita munyika iyi.
Zita rangu ndinoitwa Francesca Ndaiziwei Mandeya. Mabasa andinoita kuno kuCanada ndeaya. Ndinoshandira hurumende kubva muvhuro kusvika chishanu. Ndori kutanga. Richipiri ndiri Gwenyambira. Ndinoridza pandinenge ndakasununguka kuzvikoro, kumafestival ekuno nekumaworkshop ekudzivirira kuti vanhu vasazviuraye. Ndiri chipanga mazano watinoti solution focused coach. Ndinobatsira vakaremerwa kuti vature mutoro vawane tariro yekugona kuita zvavanoda kuita mukati meupenyu hwavo. Uye rechina ndiri munyore. Ndinobatsira vanoda kunyora nyaya dzavo kuita mabhuku. Mbira ndakangodzifarira ndichikura ndainzwa dzichiridzwa pamagrosa pedu. Vashakabvu vataiti sekuru Steven Chikanya nababa mukuru Shaya Chimwe vairidza chaizvo zvaisvika pamwoyo pangu. Asi paTV ndaionawo mbuya Stella Chiweshe vachiridza zvaindifadza nachioniso marayire. Ndaifara kuvanzwa. Muna 2007 ndakatenga mbira ndikaisa mumba. Mbira nhatu, nyunga nyunga njari nedzevadzimu. Ndaingodzifarira. Vana vangu vasikana vakadzifarira, vakanonga vakatanga kuridza. Mwana wangu Zanele akaenda nayo kuchikoro akanodzidziswa naticha Muzavasi. Ini ndakazotanga kuimba apo ndakabva kubasa ndichiudza mwana wangu kuti kwakanga kwakamira sei. Saka kubasa uku ndaidzidzisa
vechidiki nezvemutungamiri. Saka mukadzi vechidiki mumwe wataishanda naye akakumbira kubvumidzwa kuti arambe achienderera mberi nechikoro chataiita. Asanga akazvitakura. Saka sevanhu vaimirira kodzero dzekuti vakadzi nevarume vakaenzana, kuti timurambidze takati haa, tinenge taakutadza gwara ratiri kuti tiri kutevedzera. Saka takabvuma, asi zvaireva kuti kana achinge azoda kubatsirwa, isu tinofanira kumubatsira. Sezvinei akabva atotanga kurwadziwa pazuva rechipiri tiri pachikoro ichi. Isu takaenda naye kuchipatara kuruwa, ndokunzi nemukoti weikoko Nyamukuta, chiichi kupenga iroko, achinongedzera mukadzi watanga taisa pamubhedha. Nekuti mwana aive akutouya, ndakashamisika naNyamukuta vakatodzokorora mashoko avo kuti chiichi kupenga iroko. Ndakatsamwa ndikati munhukadzi anotaura zvakadai, iwe uri munhukadzi unoziva kuti chii? Akanditarisa akakwidza mananda. Ndikaona kuti hasha hadzisi kubatsira. Ndikatanga kuchema chema kuti ndibatsireyo. Ndapota ndibatsireyo. Kana usingagone ndiratidze kuti ndoita sei. Nyamukuta aya akati, futi hamuna mvura muchipatara muno, endai kupare nyatwa. Asi mwana anga akutouya. Ndobva tachizoramba takangomutarisa. Ndobva ati ndipe $5 yemagloves ndokumupa inini. Ndokundisupfura negokora achiti ndibude panze. Pamusoro wemwana wave kutobuda. Ndakanochema panze paya, ndakufunga ini zvandakamboitiko ndichizvara Zanele. Ndakashungurudzika, ndakapotsa ndafa. Mwana akapotsa afa. Saka apa ndaanda kutya kuti Nyamukuta uyu achauraya mai nemwana ava. Ndozoita sei? Ndakachena ndikadzokera nchimhanya. Zvekuti ndadzingwa zvakashaya basa, ndikadzokera ndikanopinda zvakare. Ndikaona Nyamukuta akabata mwana ari kutoyera. Ndakafara ndikatenda Mwari ipapo. Saka ndichidzokera kumba, mwana wangu paakandibvunza kuti mai kubasa kwaankurisi, ndakatanga kutaura nyaya. Saka pandaitaura nyaya kumwana wangu, ndo paairidzambira akazvigarira hake pasofa. Ini ndakazongoona ndakutoimba, mwana ari kuramba achiridzambira. Saka ndokutotanga kwandakaita kuimba nemwana. Ipapo ndasa ndakuridza. Asi ndakatozosvika pakuzodzidzira kuridza, nekuti zvese zvanga zviri mumwoyo ndanga takuzvitaura pambira. Saka ndakatanga kudzidziswa nevana, kunyanya Zanele. Ndikazoenda kuna ticha Muzavazi kuchinonyatsodzidza kuti asi mbira yakambonyatsomira sei. Ndo vakandipa nhoroondo yembira kuti yakabva kupi zvichidaro. Ndikazoenda futi kuna Chioniso kunoti chii hona tiri kuridza nevana, unofungei nazvo chii? Akati manga muripi minyeredzi, isu ndokuzozvipa bhendi redu nevana kuti inkanyezi zvinoreva nyeredzi nechindevere. Takaenda futi kuna Vamutukudzi vakadzidzisa vana tsika nemagariro nekukosha kwamai tisati tatanga kuita zvembira izvi. Vakazotidzidzisa zvakare kudii, kuimba kwete hako kuridza mbira. Saka ndo vanongati vadzidzisi vangu ava. Bhuku ndakatonyora ndikatotsikisa mugore rakapera muna Gumiguru. Bhuku nderekuti vana mai vazive kuti vane simba, ende simba ratinaro sana mai isimba rerudo. Ende simba iri vana mai vagozvishandisa kudzidzisa vana komana kuti vakaenzana nevasikana.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaisachanje. Tinokutendai kunge manga muine isu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvinotochienda kuna Joga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, Our Lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Joga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvevhidhiyo yemukomana wepachinhoi Zulian Karendo, iyo yakaita mbiri mushure mekunge mukomana uyu anyunyuta pamusoro pembambaira dzaaiti akuwadzwa nembambaira nababa mudiki wake, zvakaita kuti makambani akasiyana-siyana anga achimupa chikafu chinosanganisira chingwa nezvimwe zvekudya, vamwewo vachipawo mbatya, vamwewo vachiwimbisa kuzoendesa mukomana uyu kuchikoro mune ramangwana. Ini rwendo runo ndatiregai timbotsvaga chakanyanyoita kuti Zuliani anga achienda pamhepo. ndiana akamutora video iyoyo uye chii chakachaitika ndio zvaida kuti tiwane baba mudiki vainyunyutirwa naZuliani vanove shamwari ya baba wa Zuliani mukoma Lawrence Sheunopa Mulambo vanoye zvakare ndo vakatora video iyoyi kuti tinzwe kuti chii chakaitika kusvika vatore video iyoyi makadi mukoma Sheunopa
ndiripo hangu makadi wo Mr. Jonga
Mukoma Lawrence, tiri kuzwa kuti ndimi makatora video ya Zuliani Karendo yakaita mbiri mukoma achinyunyuta kuti manga mamukuwadza nembambaira. Matiudza kuti chii chakatora nzvimbo kuzoti mutore video iyoyi musi iwe.
Choke chokwadi Mr. Jonga, ndini ndakaitora wena video iyi. Zvinoitika pana Zuliani, Zuliani paanogara pamba pavo, famine roads, so panofamba mota dzakawanda murodi. Sazvino anofara zvokutamba panze pegedhi. Aitonetsana baba vake pachimutidzokera mugedhi kana kuti inondambapamba veshamwari yako paneka. Ndopaakangotanga ipapo ngumani. Ende zveshomutana kuzvirova zvinoitwa zvokunzoni mukomana anga manyamubhabha asvikabva anopiwa mambaira anzwa nzara mungomani. Yatanga kutaura pekutanga ndokanakazomudzokorodza ndakumurekodha ndichimubvunza kuti Zuliani watii. Mukomana abva ataura nyaya yake.
Saka tingati zvinhu zvamava musina kunge maaronga here mukoma Lawrence?
Zvinhu zvanga zvisina kumborongeka wena. Zvokuti nyange vhidhiyo iyi paingaita vhaira wakati tatovhunduka takutiudzwa nevanhu takutionawo mafoni evanhu kuti nei munyaya Zuliani yeiya Zuliani ataurii. Zvoro tii zvakatotivhundudza bo tanga asina kuzvitarisira. Because like since particular video we never expected anything. Yangu wa video usi chaka nguwa kini iti mungu na kizwa. TV papo chaka mira. But chaka tu zono. Na inye video isa ya tuwa nyaya uombe. Chokuta chaka shami suwa shukuru. Chini chokuta chaka shami sa bosta. Nga sina uzi taksira. But chaka tu zono ati video ya katu zoi jambiri ya kenda fairao.
Ee nda mfunza mfunza yoye mkoma kuti chini za mamu sina kuronga ilene kuti kune wangu madande mtando wala kuti makato itakungeka drama. Muchiudza mwana zvokutaura.
Vanhu ngavasadaro, hakuna zvinhu zvakadaro mukoma. Kana zvinhu zvokuti vanhu they never expected anything out of that video. Kuti kana pane chokuti vanhu vakatora video kuchizowana something. Zvinhu zvakangoitika coincidence.
Chii chamakadzidzawo kubva pavideo iyoyi yamakatora zvenyu muchitandarai?
Nhangu kwandiri like video rakandidzidzisa zvinhu zvakawanda. Rakadzidza zvakawanda mukoma paipai kuti pride is just nothing. Bosi chaizvo chaizvo dena ndinini baba Zuliani vanga vari vakabata foni vachitora mwana wangu paakataura zvaakataura zvenekuti asadaosatumire mwana wangu satumire mwana ndaitiita pride kuti aiyewo sadaosatumire mwana wangu nonimakisa nevanhu but amen pamwe kuti zvinhu zvanga zvarongwa namwari zvokuti baba vake pakatorwa vhidhio racho pakaita kunge pasina chaitira ende panguva iyi atikatora vhidhio pana mwana akatoumwe gurupu randakaitumira rekubasa kwedu. Mumwe munhu anotomuziva bazana arondirisa foni yako mumwe zvamuri zvisizvo ipapo but isusu like hatina changa chakaipa chataiona pairi plus baba vake havana kana vakatoona vakatomubvunzawo iwo baba vakatomubvunza kuti Zuliani uri kuti ndiukukwadza nechi akataura.
Mushure mekunge marekodha vhidhiyo iyi mukoma Lawrence imi makazoiisa pai kuti izoenge yakuwanikwa nevanhu vese?
Patika irekodha takaiisa mastatus efoni yangu negrupu I think it was one group rekubasa kwangu randakaiisa vhidhiyo zvokuti takatozovhunduka takutoudzwa afta mazuva kuti muri kutsvagwa vhidhiyo yaZuliani yechingwa ari kutsvagwa nevanhu yechingwa watotota takatovhundukawo.
Saka imi munonzwawo sei nembiri yaita Zuliani kuburikidza nevhidhiyo yamakatorai?
Ndinonzwa kufara zvisinga ichi Mr. Jonga nezvakaitika mukati meupenyu hwaZuliani ende zvinhu zvokuti zvakaitika but zvanga zvisiri muurongwa hwedu zvanga zvisiri zvinhu zvokuti tanga takatarisira anything from it. Taurwa zvinoitwa zvinonzi kana pachiitika mablessings une vanhu vaunoswera nawo so I'm truly happy because like the blessing irimo muraund redu ndonzwa kufara zvisingaiti.
Aiwa ndinotenda zvikuru mukoma Lawrence Sheunesu onekai zvenyu vateereri.
Ndinotendawo zvikuru kune mhuri yeZimbabwe iri kubatsira mukomana. Ndinotenda zvikuru.
Manga makateerera kuna mukoma Lawrence Sheunopa Mulambo vari parunare kuSouth Africa muchirongwa chedu upenyu hwedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisangane zvakane mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, zvitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko izika atisenda baku VOA ndebe.